A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 12th, 2015. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we talk about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the issue of social media and the use of social platforms like WhatsApp, Facebook, texting, and how they affect the family structures. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Join us on this women's program.
Siyatholakala njalo ebulenjini. We are also on the web on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo www.voashona.com. Lobanjalo www.voandebele.com.
Eyes and Roses.
Tinoona nyaya yekushandiswa kwenhare iri nyaya inoita kuti kana vanhu vari mukudanana nemuwanano ngavange vanobudirana pachena vave vanosvika panguva yekuti vave vakasungunuka muwanano yavo kana mukudanana kwavo kuti umwe nomwe anenge achida kunge achingobatawo foni yomwe ave anosungunuka. Zvakadaro tiri kutiwo kune veruzhinji rweZimbabwe, munhu ngaazivewo kuti nhare yake inogona kuti muve nerunyararo mumba make kana kuti muve nemhirishonga mumba make. Saka ngatikoshesei ukama hwatinoita nevamwe vanhu verumwe rudzi, vangava vanhurume kana vanhukadzi, kuti mukukurukura matinoita navo ngatisava tinoita dambe rinogona kusvika pakuti dzimwe nguva tinojairirana kusvika munhu azotsveruka panhare, zvinova zvinozokanganisa rugare mune vamwe, nekuti vamwe vanozosvika pakuurayana kana pakutsamwirana nezvimwe zvinenge zvichingoenderana nekuti zvabuda zvakaita sei. Saka tiri kuti dzimba dzikosheswe, dzimba dzichengetedzeke, mhuri dzienderere mberi murunyararo. Tinofanira kukoshesa mhuri dzedu. Saka munguva dzekukoshesa mhuri umu ndiyo nguva yatinokwanisa kuona kuti tichiri tese here semhuri, hapana ari kusarira here mumashure, nekutaurawo nevana vedu kuti tive tinokwanisa kuita dzidziso dzatingaita kana kutauriranawo nekunyatsowana nguva yekudananawo nemhuri dzedu. Saka zvivhitivhiti nenhare zvinhu zviri kuvuyawo nekuti nyika dziri kuenderera mberi pasi rese, asi tinofanirawo kunge tiri vanhu vakarongeka vanotiwo kana iri nguva yemhuri tinomboisawo nhare pasi toonanawo nemhuri dzedu, naivo vana vedu tichivadzidzisawo, nekuti zvatiri kuita zvinhu zviri kutoendawo murudzi rwemangwana. Saka tikange takungogara tiri munhare dzedu, nevana veduwo vachangofunga kuti ndozvinoita muupenyu. Nekudaro zvinokanganisa nhaurirano dzinogona kuitika mudzimba.
Akatinike leri langa ibe lilanga letu lapho sizagengisa khona uzulu, siphume ngobuningi bethu, sizame ukuthi sifike sikline umuzi wethu waseZimbabwe. For example, ningengomzekeli babona ukuthi indlela ezagcina ngayo kuzaba nomehluko le ndlela okuklina ngayo ngesikhathi sonke lesi esisibonayo. Ikhefu lelo asilo khefu elifana namakhefu wonke, ukuthi mhlana kule khefu abantu babe besezindlini zabo bewatsha besenzani. Sithi thina njengabomama ilanga lelo kasilo langa lekhefu, lilanga lokuthi sike sitshiye imisebenzi owathiwa ngabomama lokhu esazalwayo. Sike singene phakathi komuzi waseZimbabwe sikhangele into ezingamanga kuhle, ikakhulu indaba yokuhlanzeka, ngoba ukwenzela ukuthi umuntu ahlale kuhle angaze agula yokuhlanzeka. Ungakhangela kathi esiphandle lapha eZimbabwe lapho esihlala khona emizini yethu, idoti igcwele yonke indawo, kayithwalwa kayibutwa. Yisikhathi sentu basinike thina njengabomama sibatshengise ukuthi kwenziwa njani ukwenzela ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo.
Technology is exciting. It can be enabling factors to the success of women in business in terms of their profession, but what I would recommend is that women need to be disciplined to make sure that they are organized so that they make time for their families, for communication, for bonding, and also for entrenching a culture of attention and also a culture of familyness in terms of bonding with their families. So I would recommend that we need to be disciplined. We need to manage how we relate to people of the opposite sex. We need to manage the conversations that we have through our mobile phones and social media as well, so that they don't become sources of gender-based violence and that they also don't make us vulnerable.
If you're just joining us, welcome back. Today we are looking at the use and abuse of social media within the family structure. That's the use of platforms like WhatsApp, Facebook, and Twitter for the younger generation. What are your views on the issue?
Lamhlanje kuhlelo lethu sikhangela ngendaba eze social media. Indaba ke esibona ukuthi sezichithe imizi. Mavela sechitungisa woman allegedly murdered her husband in recent weeks after finding some text messages on his phone. Also, President Robert Mugabe warned against the abuse of internet and social media by children and youths, saying technology should not be used to insult and ridicule others.
And some family structures, PJ, are also reportedly collapsing as husbands and wives and or partners put passwords on the phone to prevent the other from accessing each other's phone.
There are also benefits of this social media and the advent of technology, social networks, things like WhatsApp. There has been advantages over all these that has been used positively.
Yes, we've seen in some issues where technology is actually used to spread messages. Like right now, we have the issue of the alleged abduction of Itai Dzamara, for example. And there's been a lot of activity on social media like Twitter. Facebook, WhatsApp. So in that instance, it's being used positively. And people are saying, okay, there are negatives and positives. So that's what we're here to discuss, PJ. And we're asking you, our listeners, what are your views?
And even reconnecting with old friends, relatives, since we are all over the world these days. Some are in the diaspora, some are back at home. But Facebook, for me personally, it has connected me with so many old friends and so many of my forgotten, long-term forgotten relatives.
Nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa kushandiswa kwedande mutande pa maplatforms aya anonzi social network. Takatarisa vana Facebook, vana WhatsApp nezvimwe zvakadaro. Vamwe vari kutiwo aiwa zvine izvi zviri kuwanikwa zvichikanganisa magariro netsika dzevanhu, uyezve mune dzimwe nguva michato iri kudambuka nenyaya idzodzi dzemafoni. Tichiona kuti dzimwe dzenguva mudzimai anoisa password pafoni yake, murume ouyawo oisawo password pafoni yake. Asi pavakaroorana vakange vachititava chinhu chimwe chete. Uyezve pane kumwe kutaurawo kuti vana vari kushandisa dande mutande mune zvisina kunaka. Saka ndozvimwe zvatichange tichitarisawo, nekuti ndezvipiko zvakanaka pakushandisa padande mutande, PJ. And I think we have our guest, as you know, we were told by our producers out there. We have Mrs. Gunguo
and Miss Janet Bila.
Yes, and I think we'll welcome to the program Mai Gunguo. Tokutambira ipano pachirongwa.
Tinotenda.
Aiwa, imi ndimi makatanga hurukuro iyoyi pane patakambotaura nemiri mwezuva. Ende nhasi madzimai nemadzibaba taona tsamba dzakawanda, PJ, pa WhatsApp nepa Facebook, vanhu vachiti Mai Gunguo ngavadzoke vambozeya timbonyatsokunzwa nyaya iyoyo WhatsApp kuti iri kukanganisa sei magariro netsika dzevanhu nyanya pane vanhu vakawanana.
Sekumbozwa kwandaita zvangu vamwe vatauri vachitaura zvechokwadi zvine zvazvakanakira nezvazvakashatira. Asi focus yedu iko zvinezvi, like ini ndaunyanya kuiisa pane zvazvakashatira, nekuti chakuparara manje mamarriage handiti muri kuona. Dai kuri kungoti tiri kutaura nyaya yekungoti madisadvantage ndeyekuti maybe one person is Is it damaged or it's not even about families? At least children and manje. Once a marriage, it means even in never another except damaged. Jagapala case at Tukta Kuch Tunguza. Yanga iri nyayo yema messages a tumi wa pafoni ya baba azoonekwa na amai ende tuzendi mababa ya waiva uraiwa bati wanawa salavatu onerera mai waenda kujere it means wana right now chere chere kujika kuchikoro wachato kwa nisi bati ito osate diriki iri message saka ndo nyayanda yenye utaura kuti as far as my marriages are content kudara wuna haiti kana akana afunga kunyora muwari kula nana yetaba kana hari kubula wayo achatanga kunyotura bepa kunyora anditika Bepari goenda, riko shika, koko kwa shika, mkazi asana boze kuti pane zvaitika. Azula kuti wekuti ala wakanda wasana zvaraita. Raita. Bati, zvaifanya nyakubuda pachena. Sema budila zvakuita iko zvinoma jinula kwe technology.
Saka mai gunguo, po gadziriswa sei, toti ipana baba na mai vari mumba. Pano gadziriswa sei, nyanya panyaya ipapa pima WhatsApp ni zvinhu zvakadaro. Panga nge pane mamwe madzimai akateerera nekuti chokwadi nhasi tawana tsamba dzakawanda vanhu vachiti aiwa tinonyatsonzwa kuti panga gadziriswe sei. Foni ya baba haibatwe here, foni ya mai haibatwe here, mapassword aya akanaka here nekuti vamwe vari kutoti kana vachinogeza vanenge vakaruma foni.
Ini ndinofunga kuti kana munhu atongodaro upenyu hwekuti foni yake haisi kubatwa that's a clear indication yekuti pane zviripo but hapana munhu angangorapa kuti foni yake ibatwe kana iyo yakachena pasina zviripo and hapana munhu angaisa password pa foni yake pasina zviripo vamwe vanoti tikuisa mapassword nekuti pamwe vana vanoabhuza foni voshandisa foni vachifona airtime yopera but vashoma vakadaro vakawanda kuisa mapassword nekuti haasi kuda kuti munhu aone zviri pa phone nekuti zviripo hazvina kumira mushe zvimwe zvacho it's not just kuti ma messages ema girlfriends but pamwe munhu anoshandisa internet pa phone achigugula zvinhu sina basa opedza mufoni make mazara zvinhu sina nebasa rese saka akuisa password nekuti aona kuti zviripo hasi kugona kuonekwa nemunhu saka once marriage yatongodaro kuti munhu akuisa password munhu apatirwe phone apa tatombozotaura kuti marriage chakanganisika yatoone maronda marriage yekudhara because marriage is clean anytime anyone can touch your phone and they can use your phone without any problem
Aiwa tombo kubata imuromo ipapo tinenge tine munyarikani wedu PJ Mrs. Gungo there is just elaborating on the issue of passwords that once you start seeing your partner putting a password there is a question mark right there so you need to start questioning but we have our second guest so you can go ahead and take Mrs. Bila
Miss Janet Bila siyakwamukela nkosazana Bila kuhlelo lethu lalamhlanje
Ngiyabonga ngokungamukela.
Mhm. Uyizwile indaba esegudwini la sikhuluma ngendaba ze social media, indaba zebulenjini, i-technology le abuyayo. Sesiyisebenzisa ngendlela ezehlukeneyo, indlela ezinhle lendlela ezingazinhle. Uzwile sike sabala lapha ezindabeni ukuthi kulomunye owesifazana ocine ebulala umkakhe ngenxa yokuba uthole ama text messages umakhale kukhwini ekababa njalo sokufakwa la password unkosikazi Gunguwo lapha bekhuluma esithena ungavela ubone ukuthi phakathi kukamama lo baba endlini sebefakelana ama passwords ukuze bafinyelele umakhale kukhwini babo sokulohlupa wena ubona njani ungasichazisela lawo umbono wakho
mina ngokubona kwami yele iqiniso sibili ukuthi kuthiwa umuntu nxa sizafaka amaphasethi sefuna ukuba uvali ifoni yakhe uqatshisani lakho lokhu akuqatshisayo ye singazwisisa ukuthi abantwana bengafuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini kababa kumbe kamama efuna ukusebenzisa kumbe kungaba kuyini ebesezagcina sefonela abangani bakhe but kudala sasilama-landline sasiwatshontsha noma ekhiwe ama-landline sasiwatshontsha njalo kwakuhluphi kwakungaxabanisa abantu indaba leyo ukuthi kuthiwa sokukhona ama message lawa oxoxwa ngakho mina ngokubona kwami ngabona ukuthi kungavalwa ngokuthi singase sixoxa labanye laphana indlela oxoxwa ngayo kumbe othumela ngayo message kumele kukhanye sibili ukuthi lo ungani lo ICM ngani njalo futhi nga wena ngokwakho sithi for example iWhatsApp iWhatsApp leyana kuyabe kuthunyelwa nawe kungaba ngamavidiyo kumbe impikitsha khonoko ungafiki uvela unika ama boundaries ebantwini okhuluma nabo ukuthi hayi mina impikitsha enje mina kangiyithandi ama video amanje so mina angiwathandi angiboni kuyikho lokho kungaxabanisa abantu mina udade lo owabulala indoda yakhe oyisidungiza lo
mina
ngabona ingani akuqaliselanga ku text message
bevele kulohlu
ngani kumbe ubevele bexabana ngendaba intumbe ngidaba kasislo wabonayo kumbe ngengawo sisi abaningi ayithandana nabo untundoda lo kwasokugcina umama lo lokho ekthula kwasokugcina sokufika endaweni lapha sekaphuke kakhulu wabona le message ikho lapha sukuma khona wathaya ayisikuthi nzama ukuthi ngini ifende yini but into eyabikhona yeye i-text message ya-trigger but kukhona obekuhlezi vele ngukhohlwa so ngithi ukuthi omakhalekhukhwini laba ukukhiwa kwabo mna kamboni uyabuvalelani kodwa sho yabe ngimangala shibili kodwa ama-relationships amaningi sebulewe yikhonokho kufana nalabantwana
wathi ngobahamba umlomo khona lapho wathi ngobahambe obuphethe ucingo ngoba silabalaleli siyaqhakathekisa abalaleli ukwedlula lina esilinxusileyo ukuthi lizokuba ngama-guest speakers ethu mavela solo omunye umlaleli lapha ecingweni
ayiwa nasi thine napetapi pano pachirongwa chedu chemadzimai tina maishingi maishingi makadi tinokuchingamidzai pachirongwa
ndisipo magadi yosenyu
aiwa tiri wadi muri kupi maishingi
ndiri kukadoma
ehe
itai radio yenyu zvishoma deredzai radio yenyu nekuti tiri kuzvinzwa tichitaura deredzai volume bichana ehe
aiwa tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yamuri kunzwa iri mudandaro ndafara chiwa maishingi kuti makwanisa kupinda pachirongwa chedu nasi
anditi aiwa zvinofadza zvikuru kana nesinofarira kunzwa muchitikurudzira kuti tikurukure nyaya dzakadai pachirongwa chakadai zvechokwadi zvinhu zvinorwadza senyaya yakaitika kuchitungu sekuti amai vakapedzisira vakunetsana nababa kusvikira pakuzovabaya nebanga but chandinoona inini isusu semadzimai nyaya iripo ndeyekuti igaro ziva kuti varume vanoita se vanonyenga saka zvazvinoda ndezvekuti kana muri mumba zvinongoda kuvimbana uyezve ini ndakazviona from experience kuti kazhinji ukada kunobata foni yemurume iwe wanga uri mukati mekufara unogona kungozvikonzeresera zvimwe zvinhu zvekuti zvinopedzera zvaakubupa bp zvaakukunetsa makukadzisana kugara zvakanaka but izvi zvekuti varume vanonyenge zvinhu zvatongogara zvirichi zvinhu zvatongogara zviriko zvekuti dzimweni dzenguva dei uchingotiwa iwewe zvako mukadzi kana usina hako zvaunoita handifungi kuti yako foni ingashandise kubata but kuvanhu vechirume zvinhu zvatagara tinongoziva semazimai kunoita se kuti vanonyenga ndoda kungopa example yakaitikawo kwandiri nini kuno kukadoma kunoko pane mukadzi wandaitoziva saka tanga tichiita programu yemastend inini ndiri kansela saka takaita meeting ndobva ndati vanhu vanenge vaita maproblems namba yangu ndeii saka mukadzi iye akati after 3 days ndobva andifonera zvikanzisenini murume wangu tisati ndiani bvaaramba kutaura ikati aiwa unotaura nini zvakanaka because ini ndinotaura nevanhu vakawanda saka ukatanga kupopota usina kutaura zvakanaka unogona kunetsana nemurume wako pasina zvirichi pasina zviripo ende for sure but mukadzi uyaya akazogara ndobva asina ndibva andifonera beki zvikanzi madzandekumbira uriregerera stori izvozvo but dei akanga asina nyatsozviteerera akangoshandisa hasha pamwe aitozonetsana nemurume wake pasina zviripo saka dzimweni dzenge vangatisangeitawo ngorora kuti izvi zvatiri kuda kunetsana nevarume izvi ichokwadi here zvine homboo here because varume vazhinji vanogona kushandisa paindaneti pamafoni panogona kuitwa zvakawanda panogona kugugulewa mabasa saka zvinhu zvakangosiyana siyana but handioni kuti tikaramba tichiita mapitse nevarume isu tiri vanhukadzi automatically kunyengwa kwemukadzi kunototyisa dhani kwemurume saka zviri nani kuti kana iwangoziva kuti murume wangu ndomabasa aka anoita kana nefoni yacho naregedza kuita se regedza kubata because inozokusvitsa panenge pasingaiti zvinhu zviri kuitika kakawanda kunhu anopedzisira vamwe varambana nenyaya yemafoni
but as soon as I can make a return on the rampant community, Nina iPhone was the easy. There are remains for a good idea. I could not remember she control like a zigon. What makes me fun of Yanga, but I think I put Timba, maybe that was a team reminder. I mean, that can occur, I am remembered that was in the mining. Living as soon as the Mukazi Anoramba and the dynamic Kukurora Mukazi and Anoro.
Saka maishingi ndombopindira ipapa pane vamwe madzimai akateerera muri kuti here imimi usatsvage makudo mugomo nekuti unogona kuawana
Ya icho kwadi kunoawana nekuti ndakazomboawana rimwe gore
mukazodi
ndakabvandatozviregera nekuti ichero ikarepa apo ikasora ndinayo handitomboivhuri wozi unotsvaga makudo mugomo ugomawana ende wagara uchinyatsoziva kuti ndochi ndozviripo saka zviri nani ndosowanzokurudzira madzimai kuti vasikanaka tenhei kupindisana nemurume wako fara naye wozi zvinopedzira zvaakuitika ndezvekuti iwe ukatanga kumisana nemurume mba imomo iye achiti kana aenda kwasudhonuko unosvikogamuchirwa dhedhi ohagiwa onzi muri kuda kudya here muri kuda kugeza here iwe paanenge achingopinda mba unobva watanga kutofunda mwari saka zvitorinani kuti nguva iyoyoka utofara nemurume wako kuti kana azobuda kunze nyange akada kuita musikanzi anogona kuzvidzora kuti kana ndasangana nemunda ndikaenda kumba kumukadzi wangu unondibata zvakanaka bhikozi iko zvinoizvi vanhu vazhinjika vari kugadzirisa mamistakes avo nevarume vavanenge vawana vane madzimai avo kudzimba why madzimai ekudzimba sometimes anogona kusaitira baba zvakakwana kana kuti vakabvunzwa kuti masekis yavo ari pai mukadzi anogona kuti atsvagai arimomo but kana vazoenda kwarosi kana kuti pajeni unongosiwo mhanyamhanya kana kudyisa vanotodyisa but izvozvo vakazvindipo vari kuzvikundikana then munhu ende dambudziko rinenge riripo nderekuti munhu ari kunonyengwa nemurume wako asi mutsikana aritogadzirisawo mistake yefirst marriage yake saka ari kuigadzirisa pamurume wako ipapo saka zvaari kuigadzirisira pamurume wako iwo kana wavo kuita witness kumurume uyayo yamanje zvazvakuti uri kunyenga handina basa newe tichi murume ambatika zvakanaka zvinoita kuti varume kusiraite sei varambe vachingobuda dani kuti vanhu vagare pasi motaurirana even pane problem ndakagonzwa kuchechipizaija zvinzi hanzi murume wako ngarive panadho rako rekuti kana akakutadzira zvakaita sei unongozvichengeta musoro wotipeinikisa musoro wao ngaupoe because zvinokonzeresa kuti varume vatozowedzera kutobuda kana azviziva kuti iwe uri kumuigina nekuti pane zvakati ende uye akazvizivawo futi anobva atonyanyisa kubata baba vaye zvakanaka zvekuti kana kumba havazombofurudze kana kubata zvinenge zviri zvakashata because tese tiri madzimai tofanira kunzwirana tofanira kurwadzirwa umwe tofanira kungorespectana asiwo ndezvokungotiwo varume vanongonyenga
aiwa ii amaishingi vane nzeve vanzwa tinokutenda ishuwa nhasitafara chokwadi nekuti tine vazhinji izvezvi vakamira vari pafoni varikuda kutaura varikuda kumbozeya nana maigungu vari palaini namiss bila vari palaini kuti vanyatsonzwawo kuti zviri kunyanyofamba sei panyaya idzodzi dzemawhatsapp asi tinokutendai maishingi kunge manga muinesu pano pachirongwa
ndatenda zvangu
aiwa PJ, hey, before you take your listener, just to wrap up on what Mai Shingi was saying, she's giving her view that don't mess around with your partner's phone because you may not like what you see.
So just respect their privacy.
Yes.
As much as you would like to be respected too.
Yes.
How would you feel if someone is going through your phone?
You can go ahead.
Silomlaleli lapha siyakwamukela kuhlelo moyo.
Yebo mama linjani?
Hayi siyaphila linjani le?
Hayi sisahamba ba.
Ungaphi koenda? EZimbabwe kumbe?
EZimbabwe silobele Donsa.
Esilobela.
Donsa.
Kunjani kona ngapha?
Hayi ndlala kuphela mama kuphele nzima.
Litele nzima.
Eh.
Ikanti ke lingakwanisa ukuthi li WhatsAppela abaphandle welizwe balithumela imali. Kodwa ke iWhatsApp leyi neFacebook sokuyinto ehluphayo wena ke uthini moyo
ye nyayizwi indaba ekhulunywa lapha indaba enzima kakhulu kodwa umama osanda kukhuluma ngiyambonga kakhulu kuthiwa umisisi bani lo
umnashingi
ye unashingi kuthiwa ungukanzila ngithi
ye ekadomo
lami ngimukansile Donsa umama lo into ayikhulumayo into enkulu kakhulu okufuze sonke siyisekele
ye yeah.
ngoba ungakhangela ukuthi indaba zamafoni lezi zama WhatsApp lezi sezidilize imizi eminingi kakhulu. Thina esikhokhela abantu sihlangana lakho kakhulu, abantu bathwele nzima, omama labobaba kuyaliwa ngama-WhatsApp ngama-intanethi lawo.
Yeah.
So-ke into eqakatheke kakhulu okufuze ukuthi ngasiyayifunda ukuthi siyekele ukumisuse kumbe ukuthi uku-abusa ukusebenzisa i-intanethi ngezinto ezingayisizo eziyinjongo yazo ezayenzelwayo. Ngoba into lezi zalanda ukuthi abantu sikhulumisane lula, sibone izinto eziqakathekileyo zisincedisa empilweni yethu. Azibuyelanga ukuthi size chitha imizi. Mayiphoma sezichitha imizi sezibuyela khona phane kutheni sithi thina hayi. Ibhayibheli lalo liyatsho ukuthi ensukwini zokugcina ulwazi luzakwanda. Ulwazi nantu solwandile, sokule-intanethi, sokule-WhatsApp. Sesiya simisuse, si-abuse izinto okungafanelanga. So mina bengicabangela ukuthi ikakhulu thina obaba esithethewe nabomama sibe ngabantu abakwazi ukuthi i-intanethi le, WhatsApp le, kwalanda ukuthi kuze sakha, hathi kuze sidiliza.
Kuze sidiliza,
yeah.
Hayi, ngiyabonga kakhulu wababa moya.
Ngiyabonga, ungaphi uGibbs?
Ubani?
UGibbs Dube.
Ukhona, namhlanje ukuthi luhlelo lwabomama. Asiyishuzeni bomama.
Uzamfonela ngile ndaba engifuna ukuyikhuluma yena ngedonsi esilobele ehluphayo.
Kulungile, hayi ngizamtshela uDube.
Yena nangu mama ngilo mama lapha.
Yeah, akabuye ecingweni.
Hello.
Hello, kunjani Mrs. Moy?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi siyaphila. Uyayizwa indaba yethu esegudwini e-social media?
Ngiyayizwa indaba le ama WhatsApp le intand ukuthi ngi-advise obaba abalaleleyo kathesi.
Yeah.
Ukuthi shiya kambe shiyiphuthelwe ngumuzi ngenxa yefoni wayithenga ngemali yakho.
Yeah.
Ngithi obaba shaba yekele into yabo leyo kathi kulami ukuthi ashone senda amameseji layo esendela umfazi wakho I love you labo ungayichitha imizi usendela lo muntu ongasozama usendawo ozathina ichitha imizi wakho abantu abasebesele bezintandane sele zentandane ezileke emhlabeni lapha ngenxa yokuthi abazali bayadivorce abantu abasesebana ngama-destitute.
Kodwa lingakaxabani phela kumele sikhangelisise imbiko le eyabithunyelwa njengomkakho ungukhansela. Ulakho ukuthi engxenye akhulumisane labantu ahlezi labo angukhansela abamelayo njengokhansela.
Kunjalo sibili kodwa phela kulo mhlobo wombiko lo yabuthunyelwe. Omunye awubona nawo ukuthi hhayi ngumbiko womsebenzi bokuphatha umuntu. Kodwa kulamagama lawo ongawakhangela ukwenti nawo sekugabhile sengokunye.
Hayi kulungile, siyabonga Nkosikazi Moyo.
Hayi mbonile nami ningifonele, hlaya ningifonele, hlaya ngihlala senda amameseji ningamfonele.
Yebo phela, hayi siza kufonela mama.
Hayi kulungile.
Kulungile mama. Aiwa, PJ nasi vatereri vedu vari kuita chibhengenenge apa tina tadiwa nashe. Asi nguva hatisisina but shangongo kuti halo tovamisa tozotaura navo muchikamu chedu chinotevera. Makadi tadiwa nashe. Tadiwa nashe.
Hello.
Makadi yenyu.
Tinofara kana makadiwo.
Aiwa zvatichaitaka nguva hatisisina pachikamu chinechi. Saka tichakubatisei rambai muri pafoni. Tozotaura nemi rambai makabata. Tichambo tikumisa imbichana tozokutorai futi muma minutes anoteerai. Bata makadaro. PJ, this is a very interesting topic. We seem to be having overwhelming response. And to our guest, my Lucia Gungo, if you, we ask you to hold on, and also Miss Janet Bila, please hold on as we start streaming on the internet. You please go to www.voazimbabwe.com. And for our radio listeners, don't forget to go to our streaming as we migrate to the next part of this very interesting program, PJ. Stay tuned. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
Nina Praxitis Jeremiah. Aslanga Nene Skabensis V.